Mumwe wakapinda musangano Dr. Norbert Mugwagwa, vanoisa chigaro webhodhi resangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, vanoti vakafadzwa zvikuru kunzwa vakapupura pamberi pekomiti iyi vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party PDP vatendai biti vachiti zvakaitwa nemauto zvakavhura mukana wanga uchishayikwa nevana veZimbabwe kwemakore akawanda.
Chinondifadza ndechekuti vanhu vabva kuZimbabwe vauya vachitaura kuti zvinhu zvakaitika kumusha vemauto vedu vakavhura mukana, nyika yese ikasimuka kuti chokwadi tanga tapedza makore akawanda tichinetseka, iye zvino tine mukana wokuti tigadziridze zvinhu zvenyika yedu. Saka neni ndichinzwa biti vachitaura kuti tine window rinogona kuvhara, vachitaura macongressmen kuti hamufaniri kuti mumire muite vaokeri kuonai kuti mazimbabwenzi akaedza kwavo kutaridza kuti vanoda kuti zvichinje. Vakati iwo chiripo ndechokuti chokwadi maelections anodiwa anofanira kunge ari maelection ari free and fair. Ini tinoona kuti chinhu chinovimbiswawo nei nevarimi vakapinda kuti vakati ngatiite maelections tisadzokere shure.
Mashoko aDr Mugwagwa aya anotsinirwawo navagolden makusha vanoye zvakare nhengo yeZimbabwe Diaspora Network North America, avanotiwo mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vapiwa mukana wekuti vagadzirise zvakakanganiswa nehurumende yaivepo yava Robert Mugabe.
Ini zvimutarisa kwangu ndechekuti iko zvino vamunangagwa vapiwa mukana wekunyatsoratidza kuti oke iko zvino izvi kusiyana kwavo nehurumende yanga iripo ndekupi, kuti vachakwanisa kushandisa here kunza shanduko zvinhu zviri kutaurwa nyaya dzatotaura dzemaelection kuti maelections ari kuuya vachachinja here mutemo wekuti maelections ave ari free and fair credible anowanikwa nemunhu wese achibvuma. Nyaya yehuori vanoita sei nanyaya yehuori kuti vachakwanisa here kuchinja nenyaya yeti nezvekugadzirisa upfumi nemagariro evanhu munyika uyezve nekuteerera zvichemo zvevanhu vanhu vari kutambura kuZimbabwe zvino zvii zvingaitwe nekubatanawo nedzimwe nyika nekutaurirana zvakanaka kuti oke pakadai pakanganiswa natigadzirise tiwanise kuti toita sei nyika yedu yeZimbabwe, nekuti nyika yedu yeZimbabwe inyika ine upfumi yekuti vanhu vanokwanisa kugara zvakanaka.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu muzvare Savannah Madamombe vanotivo ino yave nguva yekuti Zimbabwe ichifambira mberi kuburikidza nekugadzirisa zvakakanganisika zvose uye hazvifanirwi kusiyiwa kumashure.
Kana vanhu vachiti handei mberi havasi kuti ngatikanganisei kalaiti kataonaka kanoveka mukana kekuti tigadzise zvinhu zvedu tinoda kuzvigadzirisa, asi ngatitorei zvatakasanganisa zvacho tofamba nazvo zvirizvo mapadza nenyundo dzedu dzekuti tigadzirise pamberi tisadzokere nezvekuita zvatakasanganisa.
Vachitaurawo mushure mekupa umboo hwavo vabiti vanoti rwendo rwavo haruna kuuya kunotaura nenyaya yekuti zvirango zvoramba zviripo here kana kuti kwete. Vanoti vari kutora mukana uyu kuudzawo vavari kusangana navo kuti vape Zimbabwe mukana wekuti iite zvairi kuparidza kukundikana kwayo yozotorerwa matano.
Isu zvatiri kutaura ndezvekuti ngativakei Zimbabwe, ndo zvatakachiudza varungu vese vatachiona, mapato ese atanga tichiona ehurumende yemuno kubva kuwhite house kunational security department kucapital hill ndeyekutaura its time to build Zimbabwe but Zimbabwe has to walk the talk. Saka tiri kuti mabenchmark ayatataura ngataaitei. I think my voice is this. There has to be incentives for good behavior. So the ball is in our court. Gather the good schema ba. Tichiti sanction or no sanction. Let's walk the talk and the door. Chita chati nacho. Stevana Zimbabwe.
Mumwe ari muchikwata cheMDC Alliance ichi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanotiwo chikuru chakaita kuti vange vari kuAmerica inyaya kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, runyararo uye mari kuti dziwanikwe mumabhangi.
Dei munyika yekwedu maitawo mari ine udzamu, makiu apera pamabhengi, tabatsirana nehurumende menyika nevari munyika medu kuti zvose zvigadzirike. Ndo mashoko aturwa navabiti vakamirira chose kuti mashoko aya ndo atiri kuti dei zvaigona tachibatsirana kuturika denga kubatsirana zvanza zvinogezana.
Komiti yekongresi iyi yakazivisa kuti hapana zvikuru zvichashandurwa iye zvino kusvika paonekwa kuti hurumende yava Mnangagwa yakananga gwara ripi. Kana izvi zvakaitika, tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda yehuchi nemukaka inogona kubara michero nekukasika. Jonga Kandemiri, Studio 7 News, Capitol Hill, Washington DC.